vachitaura nevatori venhau sachigaro vesangano iri amai Notemba Chipweja vati vanhu vakavhota murunyararo uye semaonero avo sarudzo idzi dzakafamba zvakanaka.
The mission also commends ZEC, all political parties, candidates and the people of Zimbabwe for a peaceful, credible and efficient electoral process which was conducive for the people of Zimbabwe to freely participate in the 2013 harmonized elections.
Pavabvunzwa kuti sei vachiti sarudzo idzi dzange dzakachena asi pakashandiswa gwaro revavhoti risina kuchena, amai Chipweja vati hapana nyika ine gwaro revavhoti rakachena asi vabvuma kuti gwaro iri rinofanira kugadziriswa.
There is no country really who can claim to have a perfect voter's roll. It does not exist. So in our recommendations, definitely we would need to indicate that there's a need to clean up the voter's roll because there's no country that has a perfect voter's roll.
Kunyange hazvo sangano iri rati sarudzo dzange dzakachena, sangano iri rati harina kufara nenyaya yekuti mapato ezvematongerwo enyika nevaikwikwidza havana kupiwa gwaro revavhoti paine nguva kuti vari penengure. Sangano reZimbabwe Election Support Network iro rakaongororawo sarudzo rinoti pane zvinhu zvakawanda zvisina kufamba zvakanaka pagadziro yesarudzo idzi, uye kana musi wesarudzo zvinhu hazvina kufamba zvakanaka zvikuru sei mumadhorobha umo vanhu vakawanda vakatadza kuvhota. Zesinotiwo pane vanhu vanodarika miriyoni vakatadza kuvhota. Mutevedzeri wasachigaro wesangano iri muzvare Irene Petras vanoti zvinonetsa kuti sarudzo idzi dzinzi dzange dzakajeka.
There are very serious questions about what has happened. All is not well, and until such time as the Zimbabwe Electoral Commission and the Registrar General's office can provide information which can set everybody at ease about what has happened, then we will be able at that stage to tell you whether or not we feel that issues and have been manipulated.
Regional coordinator of Crisis Coalition vaJoyi Mabhenge vanoti zvabuda musarudzo iyi zvinodzorera Zimbabwe kumashure.
Zviri pachena kuti sarudzo idzi hadzina kufamba mune zvakanaka. Zvinongosuwisa ndezvekuti zvinotidzosera shure kwemakore kana gumi namashanu chaiwo, tadzokera kana kuna 1995 chaiko chaiko kuti tione kuti totangira papi savana veZimbabwe. Tinongoimba kuti iwo Mwari musiki vachatitarisirawo kuti tifambe mune zvakanaka.
Zviri kubuda musarudzo zvinoratidza kuti bato reZANU PF riri kutungamira mumatunhu ese munyika kusiya kwemuHarare neUlawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.